neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omusle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 5 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatungamiri vesadhaki vane hwaro hwavaitawo hwesarudzo dzakanaka huripo hwakavandudzwa gore ra2015. Unofanira kuti huonekwe kuti Zimbabwe yagadzirira here zvizere chokwadi kuti ipinde musarudzo dzeutoki hwechitetere.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma votarisirwa kutora chigaro chekutungamira SADC vachikurudzirwa kuti vaise ziso ravo paZimbabwe.
Kana iri Prim 5 unwewokama maindependence unwewokami because hakuna munhu akanyorwa pamhanza pake kuti tione pateni yekubvisa mukati.
Mutungamiri wePDP vatendai biti votaura nezvevari kupinda musarudzo vakazvimirira nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo.
Kuno kwedu kuno kuti nyaya yekurima nzungu munga nemafunde ndo zvitino nyaya yekurima kuno asiwo gore rineri vakarima chibage chakaipa vakarimawo nyemba chiti nyimo zvakaipa zvakanyanya.
Vachinotimba vanoti nyaya yechikafu yave nani mbuera South. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vari kutarisirwa kutora chigaro chekuvasa chigaro wenyika dzemuSADC kubva kuna mambo Muswati vechitatu vekuSwaziland. SADC iri kuita musangano wayo wepagore wesummit kuPretoria, South Africa muswa 19 kusvika muswa 20 mwedzi uno. VaZuma vari kutarisirwa kuti vabate nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe nedzimwe nyika panguva iyo vanopikisa muZimbabwe vatotanga kuchema-chema vachiti havasi kufara nekubatwa kwemitemo yesarudzo uye kupindira kwavanoti kuri kuitira mauto munyaya dzezvesarudzo. Asi vaZuma vasati vabata nyaya yeZimbabwe iyi vanenge vakatarisanawo nedambudziko guru kunyika kwavo sezvo mazuva 10 musangano uyu usati waitwa. VaZuma vanenge vakatarisirwa kuti vange vachivhoterwa mudare kuti voramba vachitungamira here kana kuti kwete, apo vari kupomerwa mhosva yeuori mudare reparamende reSouth Africa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga avo vati vari kushanda nemamwe masangano kuti nyaya yeZimbabwe nedzimwe dziri kunetsa dzigadzirwe.
Musangano wakakosha zvikuru nekuda kwezvinhu zviviri. Chekutanga, SADC yava kuita makore 25 gore rino yaumbwa kuVindhuk kuNamibia mugore ra1992. Saka inguva yekucherechedza kuti ende atimatano akatorwa neutungamiri weSADC kusimudzira kodzero dzevanhu muchamhembe meAfrica yose zvayo. Chepiri ndechekuti Zimbabwe iri kuenda kusarudzo mugore rinouya. Dzimwe nyika dzakawanda dziri kupinda musarudzo gore rino kusanganisira Angola mwedzi uno waAugust, zvakarewo Democratic Republic of Congo. Saka vatungamiri veSADC vane hwaro hwavainawo hwesarudzo dzakanaka huripo hwakavandudzwa mugore ra2015. Unofanira kuti huonekwe kuti Zimbabwe yagadzirira here zvizere chokwadi kuti ipinde musarudzo dzeutongi hwejechetere dzerunyararo dzisina mhirizhonga, zvakarewo pasina matambudziko atanga tichimboona ekuti mauto nevamwe vanopindira mune zvematongerwo enyika vachikonzera mhirizhonga. Saka zvinokosha zvikuru sei kuti gore rino iro riri tione kuti Zimbabwe yagadzirira kusvika papi inokwanisa kupindira musarudzo dzakanaka dzine runyararo gore rinouya.
Imi semasangano akazvimirira oga muri kuronga kuita sei kuona kuti nyaya yacho yeZimbabwe yapinzwa mugango?
Tine mitambo nemisangano yakati wandei yatichaita, zvakarewo kusanganisira kutaura neutungamiri weSADC chivaturirawo tsvakurudzo takaita tichivaonesa kuti matambudziko aripo ndeapi mukati meZimbabwe tichivanongedzerawo kuti onaika nyaya yekuti ndiana chatora masimba kubva kuna vaMugabe mubato ravaredza nePF nemuhurumende inogona kuunza njodzi nekuti kuZimbabwe kune dambudziko rekuti utungamiri hwemauto vasori nemapurisa vanopindira munyaya dzezvematongerwo enyika zvisiri pamutemo zvinopikisana nebumbiro remutemo renyika yeZimbabwe saka zvinogona kuunza mhirizhonga nekuti mauto vanhu vane pfuti kana vakada kuti haivhiyiwi kana kuti inovhiyiwi kana kuti vakati tinotsigirangana zvisina kuringana zvinogona kukonzera zhowezha inokwanisa kuti chamhembe chese cheAfrica nyika dzese dzipinde mudambudziko nekuti kunenge korera pfuti
mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare kuJohannesburg South Africa. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC munotibata pa909 am 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vaTendai Biti vanoti zvakanaka kuti vanhu vapinde musarudzo vakazvimirira voga asi izvi zvinogona kupedzisirawo zvokanganisa kubudirira kwemapato anopikisa musarudzo kana zvinhu zvikasabatwa zvakanaka kunze kwemapato akawanda anopikisa zvematongerwo enyika ari kuumbwa munyika munewo vamwe vakawanda vari kudawo kukwikwidza musarudzo vakazvimirira mukuzeya nyaya iyi tabata vaBiti.
Independent, you know, with some votes. Remember, a lot of our electoral system now, yeah, generated the proportional votes. So my senator are electronic proportional votes. Those 70 members of parliament, they're beyond 210, there's no electronic proportional votes. So it would be very foolish for the opposition and independents to lose that proportionality of that vote. So an independent standing purely independent to lose a proportional vote because there are other indirect elections that are based on the election of an MP. So I hope that at some stage we must converge so that at least the proportionality of that vote. But can any prince by we welcome our independence, we welcome it. Because hakuna munhu akanyorwa pamhanza pake kuti ndiwe une patent yekubvisa mugabe. Kana ndirini zvangu, I would welcome every Zimbabwean to carry the cross. Because some of us have been carrying the cross for so many years.
Semapato anopikisa mungati muaita zvakakwana here kuti pauye zvimwe zviri kuvandudzwa munana Zinera menyu?
No, we've not done enough. Last year tatambotanga mushe munana August pataita kuma demonstration to it. The regime was shaking. I don't know why takastopa kuma demo itotwetwe. But why batsira sere? We last had a proper demo. So it's a problem. We have to start mass action on the ground. I don't think as opposition we are taking advantage of my own goals. I was going to say ZANU-PF. Last week we got fire my Mildred Sheer. Last week we got passage amendment number 1 to constitution. June is not what's around, but I think some of the people with Tangoshka past stage and this was it's okay. Then my church what Kumazwana and this is a Mari. So we are demobilizing the people by our inertia and indifference.
Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vaTendai Biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tine hurukuro nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vaSfelan Jabangwe. VaJabangwe vanoti sangano ravo riri kuedza kukwezva vemabhizimisi vekunze kuti vauye kuzouchika mari dzavo munyika. CZI iyo yange ichiita musangano wepagore kuVictoria Falls wakatanga nemusi wechitatu uchipera nemusi wechishanu nezuro inoti yakadaidza vemabhizimisi vekune dzimwe nyika kuti vazvionere pauzima kuti zvinhu zvakamira sei munyika panyaya dzezvemabhizimisi. CZI yakatonyorera nawo zvibvumirano nevekuTurkey neIndia. Tabata vaJabangwe kuti tinzwe zvizhinji.
Isusu seConfederation of Zimbabwe Industries takataka kuumba hukama nemamwe maorganization akaita seedu ekune dzimwe nyika. Dzimwe nyika dzinodawo kuti dziita dzinoita mainvestment semuno muZimbabwe. Dzatiri kutanga kusedzana dzezvizvi. Pati yekuTurkey inonzi DEIC. Anoita zvekugadzira zvinhu zvakasiyana siyana. Wada kuona kuti maseenzero anoita makambani emunomo akamira sei. Tinova chinhu chatinotarisira kuti tichavapa yatinoti confidence. tunachaona kuti kuna makampani akati wandei makuru arikusenza ari muno achioperate kuitira kuti vapo vanodzokera kwavo iwo makampani vauya kana kuti vanonoudzawo vamwe kuti kuZimbabwe ndofuka kunenge kwatino kunenge kutosenzeka nemakambani ekuIndia ndo imwe nyika yatiri kuita se yatiri kuti tishamaridzane nayo iri kuunzawo makambani anobva kuo kuIndia saka tinoona kuti pamwe zvinhu zvekuti inokwanisa kudzokera kunzoku iri nyaya yakasiyana pane dzaimbonzwika umwenzi kune makambani ekuZimbabwe kune chii
kunyika yeTurkey neIndia vari kunyanyotarisa mabhizimisi api chaizvo
ndikati zvakati wandei asi vakawanda vacho vanoda vanoita zvemachemicals nevanogadzira zvembatya tine vanoita zvematextiles vatoti matextiles aya vemachira vanotarisawo zvekotoni doji ratinaro munomu vamwe vacho navanoita zvemagetsi vanowo zvatinoti makambani ari muaenergy sectors saka ndo zvatingati ndo vamwe vanova vakauya asi kwave ikoko vane zvinei vanoitawo zvakangosiyana siyana zvekuti tetiti isusu senyika yatinoti maminerals akawanda tiri kutarisira kuti dai takwanisa kuitawo makambani anoita se anouya achigadzira chatingati chese chatiri kutenga kuti totengeswa kune dzimwe nyika zvakafanana nemakombiyuta zvakafanana nechi ndikangoti zvese chamunoti chatinoti chinhu chinogadzirwa nevanhu chinotengwawo nevamwe saka ndotarisiro yatiri kuita kuita kuti Zimbabwe iweyo nyika inosimukira nedanho rekuti tinenge tichikwanisa kugadzira products atinoti mamanufactured goods
tichitarisa nyaya yekukwezva vekunze kuti vatangewo mabhizimisi muZimbabwe zvakakosha zvakadii tichitarisa nyaya yekuti munyika munge muchiwanikwawo mari kana kuti yatingati ya foreign direct investment
zvinoitika ndezvekuti kune dzimwe nyika pavanouya ava vanouya nemari dzavanoti ndoda kuvaka kampani yakati mari iyi kana yauya haisi mari ichazobuda imari inenge yava kutenderera iri muno mari irimo kumabhengi kumabhanga kwedu kuti vari muno kana mari yavako ikoko vakukwanisa kune kweretewo vachiita zvimwe zvakasiyana siyana chechipiri maindastry kana apo pane inonzi technology transfer inazvoizvi panoita ruzivo rwatinotanga kuwana rwatanga tisina zvekuti taakutanga kugadzirawo zvimwe zvinhu kana tasingagadziri product maybe yakaita semakombiyuta panouya vabva vaita se toona aita zvitaane ruzivo izvozvo potanga kugadzirwa makombiyuta zvinobatsirawo kuti kana vamwe vanhu vanonga vakukwanisa kubva ikokoko vaakuno kutangawo makambani avo anogadzirwa futi zvinhu zvakaita seizvozvo saka kuti tikwanise kusumuka nekukurumidza hatizomirira kuti isusu tega totanga kudzidza todzidzira tichigadzira zvedu tinenge taakuita sei taakuti inonzi leapfrog
mutungamiri weconfederation of zimbabwe industries Vasfeland Jabangwe vari parunare kuvictoria falls muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navajoseph chinotimba vanomirira bhuye rawest mudare reparamende vari nhengo yezanu pf tatanga nekuvabvunza nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu munharaunda mavo
blessing ndiroda kutaura mhomho yezimbabwe especially vanhu vemupositions medu kuti nyaya dzechikafu mwari vakambotizwa mvura yakanaya asi sinzi yakanaya vanhu vasina zvinhu vanhu vakatanga kukamba zvinhu tisati zvanatsooma saka chikafu tinacho chokusvika exactly kana munana December kuzobvawo munana December imomo tinenge takuda rubatiro rumwe zvekare December January ipapa kuchizosvika sevanhu vanga vagara vasina chikafu chakawanda kutereke makore akawanda kuchitsva ndiro dambudziko ratakawana bekozi takatanga kudya chikafu chichiri mumunda asi zviri nanhasi wemakore eyatakapfuura mazuva ese akapera
ko vamwe vaya vakwegura nevanoshaya muri kushandawo sei sezvo muchivamiririra
blessing izvozvi zvauri kutotaura izvozvi ndiri kutobva musangano wevakakwegura nevanoshaya noti kushayako kurima asi wotoonawo kuti munhu uyu aida kurima asi ngombe haana taenda nezvinhu zvakawanda chose zvatinotsvaga isiwana chinotimba yevanhu vakumbasha pavoko nechikafu zvikuru sei tiri kuenda zvekuminitro fo social welfare tichinyora mazita evanhu ivavo kuti chidambudziko ravo riya ravaimbo nyora vanhu vachipuhwa mavivitedhora kuti vanhu ivo varambe vachipuhwa
tichitarisawo tinombonzwa iyo panyaya yekupa vanhu chikafu nerubatsiro apa vamwe vanombochema chema kuti panomboitwa zvematongerwo enyika zviri kufamba sei mubwera menyu
handingatauri nenyaya yebhoera yese handichi mp webhoera yese ndiri mp webhoera south Asi pangu kuno kuma MDC mazanu PF ndinofunga zvekuti vachati votera vese nokuti vanoziva kuti chinoti mandiwe vana handina rusarura kanda handina political forum kune vana iwewe unotozvizwa wega ikoko kuti haa tinotimba mahwani yaa unokondizvira kuti chinotimba hwani inyaya yekuti handina political marriage yekuti aiwa ndiwe kuzanu PF handidi vanhu vemutc vese ndinovada ndosaka ndichiwimba kuti gore rinei vanondivhotera vese vese MDC zanu PF hakuna asikandivhotera.
Saka tichitarisa mubwera South vachinotimba ndezvipi zvinonyanya kurimwa nevanhu vemunharaunda menyu?
Kuno kwedu kuno kuti nyaya yekurima nzungu munga nemafunde ndo zvitinonyanya kurima kuno. Asiwo gore rineri wakarima chibage chakaibva wakarimawo nyemba chichinyimo zvakaibva zvakanyanya zvekutoti izvozvizvi vanhu gore rino vakamboita mari ingori nyaya yekuti vanhu vari kutenga matsoto ari kutengera vanhu vedu zvinhu vanoya vachitenga nokuda kwokuti vanhu vedu vanoda keshi hameno kuti matoti keshi vanoiona kupi vachiuya vachitenga. Saka vanhu vanenge vachida keshi vongotengerwa zvinhu zvavo nemari shomane. Tinovaudzawa kuti mira GMP itenge vari kuti iri kunonoka. Saka vanhu vanozongoita havo kuti regai tingotenga nezvimari zvokumirwa izvozvo. Asi mazuva ano tadzidzisa vanhu vakazonzwisisa vanhu vakaendesa zvinhu zvavo kuGMP uye GMP yacho iri kubhadhara $390 pa1 tani yemafunde, $390 pa1 tani yemhunga, $390 pa1 tani yerukwesa, $390 pachibake. Saka vanhu vakutswa zvakasana vakaendesa kuGMP. GMP iri kuisa zvinhu zvayo mumaiko keshi mavo.
Avo vanga vari vaJoseph Chinotimba vanomirira Bwera South mudare reparamende vari nhengo yeZANU PF.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndina kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chiri pachirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship chichangobva kupera muWashington. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti vakaona sei chirongwa ichi.
Ini ndinoitwa Nyaradzo Nongwa Nhema, ndinobva kumasvingo kubikita, asi mazuva ano ndava kugara Marare. Chirongwa cheYali chakandifambira zvakanaka zvokuti for the past 6 weeks tatanga tiri kuno ndanga ndichidzidza zvakawanda. As a performing artist kuno kuAmerica ndokumusha kwayo performing artist, saka takava nekutaura nevanhu vakasiyana siyana vane experience in the field. Zvakava zvakandibatsirawo kuti ndive neruzivo rwakawanda rwandichadzokera kundobatsirawo vari kumba.
Muri iko kuno manga muri kupi chaiko uye zvezvii zvaungati wakadzidza?
Ndanga ndiri kuUniversity of San Diego. Dambudziko ratinaro kuZimbabwe nderekuti hatisati takwanisa kuprofessionaliza industry yedu. Hatisati tava kukwanisa kuti tishandise matarenda edu kuti chive chiraramo chedu. Kuye kuno kwandakaita ndakakwanisa kudzidza kuti ivo vanomboita mari yacho vanoita mari sei vachikwanisa kushandisa matarenda avo. Saka ndakawane kusangana nevanhu vakasiyana siyana vanoita nezvemitambo, vanoita zvekutamba, vanoita zvekuacta, vanoita zvekunyora kuti vanozvikwanisa sei kuti vakwanise kuva nechiraramo vachishandisa matarenda avo.
Iwe wakudzokera kumusha, zvii zvauchanopa kurovamwe vanoita mabasa iwaya hauri kuita?
Chekutanga kudzidzisa vanhu kukoshesa tarenda ravo, nekuti hapana mumwe munhu anogona kuriita kudarika munhu ari kuriita. Saka uyu mukana wekuti kana waona tarenda rako, havasi munhu wese anogona kutamba zvechinyakare, havasi munhu wese anogona kutamba hip hop, havasi munhu wese anogona kutamba afrofusion. Saka iwewe kana waiwana, shandisa iwoyo mukana iwoyo, nekuti vanhu vakawanda vanoda entertainment. Tine population yevanhu vakawanda vanenge vachiona materevision kuZimbabwe. Saka tikakwanisa kushandisa mukana iwoyo wekuti tarenda rangu iri ndoita sei woshingirira pariri worikoshesa zvinova izvo zvinoita kuti ukwanise kuzova nechiraramo mukushandisa talenta rako here
tinoona apa zuva rakayanziro Yali's Got Talent kana kuti Yali Talent Night takaona muchitamba imi nevamwe venyu kuchimbo chasoma mukutukudzi hangasa chimbotitsana kuroi papo kuti atambirwa sei
ini ndomanda garanti romufarira zvangu tinowirirana pano neyapo and chimbo chake chinonzi hangasa chakandinakidza zvokuti saka pakugadzira Fellows Got Talent inini ndinganga ndiri mutungamiriri wevanhu vekuuniversity of San Diego saka ndakadawo kuti culture yedu yeZimbabwe inge yakarepresentwawo saka ndakatsvaka chimbo chinotiitira chaikwanisa kubuditsa uafricanness wedu ndakabva ndanonga hangasa inova yaya soma mutukudzi and musi wacho zvinhu zvakabudirira chaizvo zvokuti takafara and vanhu vakaradza kufara
tombootarisa zvedu kuti mava kudzokera kumusha zvii zvamungati imimi muchingoti svikei kumusha ndo zvamukuda kunyatsonadziridza
sekutaura kwandaita hatisati tasvika pachidanho munyika yedu chekuti tinenge tichikwanisa kushandisa matarinda edu kuti tikwanise kurana mukubva maari inyaya yekuti hatisati takwanisa kuzvitsigira isu pachedu sevanhu vanorarama nematarenda kuti tikwanise kusimukira tive tinosimudzirana hatisati tasvika pachidanho chekuti tinoda kuramba tichidzidza kuti togadzira sei matarenda edu kuti ave anokwanisa kuzoenda pamainternational standards senge kuuya kunoku exposure yekuti munhu anombouya achimbobuda kunze kwenyika ovhurika njere odzokera ondowanawo ondodzidzisawo vamwe seizvozvi pandoenda ndechovadzidzisa kuti tinodawo kuti tive tinodzidzisana tiwane mukana titsvake mukana yekumbobuda kuzve tione kuti vamwe vari kuzvifambisa sei vari kuzvigona sei tinowanawo mamwe manew ideas nekuti art iri dynamic art inoda inspiration from all over saka tikaramba tiri pachinzvimbo chimwe chete pfungwa dzedu dzinorambawo dziri panzvimbo imwe chetewo hadzivhuriki hatikwanisi kuzoita zvinhu zvakasiyana siyana tinoda kuti ndikwanise kuva ndinotsvaka mikana yakaita kunge uyu wekuti tiwanewo maartist anenge achiuya kunze kuodzidza pano neapo ndinoshandira organizer inonzi Jibilika ndiri director weorganizer inonzi Jibilika Jibilika Dance Trust
vanenge vachida kuuyawo ikoko kuJibilika vanokuwana ikupi uyezve tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu
vanoda kutiona kuJibilika tiri mutown Marare City Center kona First Street and Jason Chinamano pabatana gardens pamezzanine floor and tine festival yedu iri kumusa 18 na 19 Jibilika Dance Festival tinokoka imese kuti muuye nhoroondo yeupenyu hwangu ndakazvagwa kubhikita ndakazvagwa pasilvira hospital ndikamboti garegare kumaini mai vangu vanga vari nesi kumaini kubhikita muna Rose ndaa grade 3 ndobva ndaenda kumaguru weprimary school kusilvira ikoko fodi tinokuti kusilvira isanhu yeko vamwana kuti kusilvira but sokuti kusilvira ndobva ndazoti form 1 to form 6 pasilvira zvakare ndakahoenda kwarare neuniversity ndakuenda kuuse it dai kwa kune university of silvira futi ndinofunga ndaifu ndaiwanikwa ndiriko futi but takazoenda kwarare kuti tikwanise kuzoenderera mberi nezvidzidzo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
tinotenda
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
dinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nezvokusvitsa makore makumi maviri nemashanu kwesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights raumbwa sangano iri mukucherechedza kusvitsa kwaro makore makumi maviri nemashanu rakaita zvirongwa zvinoumba kuyanana muvanhu zvakafanana nemitambo yenhabvu uyewo kutsvaira munzvimbo dzinogara veruzhinji muhurukuro yedu tine mukuru wesangano iri vaok Machisa tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vamachisa
tinotenda nekusangana pamepo
vamachisa tinoona kuti sangano renyu reZim Rights rine zvirongwa zvariri kuita mungatiudza pamusoro pezvirongwa izvi
chokutanga ndoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti Zimbabwe Human Rights Association Zim Rights yasvika makore anokwana kuita makumi maviri nemashanu kubva payakatangiswa muna 1992 zvinoreva izvo kuti tiri kupembera yatingati isusu Silver Jubilee yedu tichiratidza kuti aiwa tine shuviro yekuti mhuri yeZimbabwe igare murunyararo ichichengeta kodzero Ndo saka muri kuona tikita dishi rekuita mitambo yakasiyana siyana pamwe chete nekubatawo michairo tichizama kuchenesa nzvimbo kudzikira pera takanga tiri kuBulawayo tine matimu akawanda kusanganisira mapolitical parties ese zvavo vana ZANU-PF vana MTC, NTC, TGP dzese dzanga dziripo tichizama kukurudzira kuti ngatigarisane titambe tese tijairirane kuitira kuti patinoenda pasarudzo apa tiziye kuti kodzero dzevanhu dzinofanira kucherekedzwa.
Saka zvazviri zvirongwa zvekungoita zuva rimwe chete here muchicherechedza makore makumi maviri nemashanu aya kana kuti zvirongwa zvamuchaita kusvika sarudzo dzaitwa?
Zvirongwa zvatiri kuita kusvika sarudzo dzaitiwa gore rinotevera. Asi regai nditaurire mhuri yeZimbabwe kana tichiti zvirongwa zvekuti vanhu vagare vanzwisisane vayanane vachengetedze kana varemekedze mafungiro akasiyana evamwe vanenge vakavakidzana navo. Hazvirevi kuti zvinongofanira kutanga nekuperera mumitambo yedu. Ngazvipinde mumba, ngazvipinde muvillage, ngazvipinde muwadi, zvopinda district. Isu mumba tikaziva kuti baba vanokwanisa kuremekedza mafungiro akasiyana evana. Havavaurayi, havavarovi, havaregi kuvapfekedza nemhaka yekuti vane mafungiro avo. Izvozvo zvikatanga mumba, zvinoenda padistrict, zvoenda muwadi.
Mataura imi kuti muri kubatanidzo wemapato ose zvematongerwo enyika zviri kutambirwa sei izvi?
Zvakatambirwa zvakakura zvikuru kwatanga tiri kuMatebeleland zvikirapera nekuMidlands kwaChiundura. Egai nditaure ndichiti chikonzero chekuti tiunganidze mapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana. Tinoziva kuti ivo vanotungamira mapato kazhinji ndivo vanotuma vana kuti vanoita mhirizhonga. Mapoliticians toapawo yambiro kuzimira isi tichiti aiwa chipembedzai runyararo kuhwina kana kudyiwa hazvirevi kuti vanhu vanofanira kurovana kana kutukana kana kupisirana dzimba.
Nguva zhinji vamachisa vanhu vezvematongerwo enyika vanogona kuungana mitambo nemabiko anenge achiitwa aya asi kana yazivo nguva yesarudzo vobatirana makano munokwanisa here kunge muchizozvimisa izvozvo?
Tinokurudzira kuti zvisavepo. Tinokurudzirawo nedzidziso dzatinenge tichiita macivic education atinenge tichiitawo kuti zvisavepo. Ibasa remapurisa kuti vachengetedze runyararo. Tinoshuvira kuti rimwe zuva mapurisa edu achapa mucherechedzo sezvakamboitikawo kuti vamwe vanenge vasungwa voenda kumatare kana vaisa mutemo muhomwe mavo vanosungwa. Poitika chiratidzo chekuti munhu akaita mhirizhonga munzvimbo yedu anosungwa. Ngatiitei chiratidzo kana kuti example yekuti kana munhu aita mhirizhonga munharaunda anosungwa opuwa mutongo wake. Asi ngatiregei kungonosunga nevasina kupara mhosva tichivanenera mhosva.
Aiwa, tatenda zvikuru vamachisa kuwana nguva yekutaura nesu.
Maita murehwa, maita Zimbabwe, thank you.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZim Rights VOK Machisa muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai maoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Asi tisati tavhara chirongwa, regai timbonzwa kambo mambembe kubva kuna Thomas Mapfumo. Nako kambo mambembe kubva kuna Thomas Mapfumo tabata svika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma votarisirwa kutora chigaro chekutungamira SADC vachikurudzirwa kuti vaise ziso ravo paZimbabwe. mutungamiri wePDP vatendai biti votaura nezve varikupinda musarudzo vakazvimirira nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Vachinotimba vanoti nyaya yechikafu yave nani mubuyera South. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei tsamba mbozha pa VOA pa studio7@voanews.com. Anokonika nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 5 ngwabakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Silengxoxo lesiphathamandla selinye lamabandla angakangeni kulumanyano.
Umama uMduru ngokumazi kwami nokumazi kwethu njenge-LPP azange ethe siya kuqualithi wathi siya kukhokhela iqualithi wathi kukubambanisa abantu bezimbabwe.
Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC koBulawayo. Kwezemidlalo sicubungula umumo wengalane yemiklomelo njengoba imidlalo yenkezo ye-PSL isiphakathi laphakathi kwe-season.
Bena amaqembu wethu wazi ukuthi amaqembu anyaka yonke abawina udala amadabokhedla wendasi hayi on and off kubadlali ukuthi nekhethu khona manje kuphela kwenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Ilanga lokhetho selisondele njengoba sekusele inyanga eziphansi komnyaka. Amabandla amaningi aphikisayo ayavumelana ukuthi nxa kungela manyano wamabandla aphikisayo kuza kuba nzima ukunqoba ibandla leZANU PF, kodwa okwehlulayo yikuvumelana ukuthi umanyano lo uqhutshwe njani. Sixoxe lesinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party uMnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indaba ye-coalition sina njenge-MPP ayikapheli lokhu kukhuluma. Okuzwakala sengathi sokuphelile amaphathi maningi wonke akhulumisana. Esikuzwayo ukuthi MDCT lamanye amaphathi bona sebevumelene okwabo. So okwethu labo hhayi asikavumelani kusaxoxwa. Ile themba kuzavumelana kuya kwesikhathi. Sina njenge-MPP i-coalition siyayifuna sibili, kodwa siyifuna ize ngendlela yokuthi wonke umuntu ongena kukhwalifini lapha lonke ibangela ingena kukhwalifini na lingene lisazi ukuthi kungenelwani kwenziwani, hathi ukuthi senze ikhwalifini singazisananga siphinde sese sixabana kusasa.
Kahle kahle ngeziphi ingxaki ezibangela ukubana lingakavumelani kathesi lona ukhetho solusondela kangaka?
Akulangxaki kangako. Into enkulu nje ekhulunywayo ukuthi iqualithi le iza kuma njani. Kuba yiphathi eyodwa kumbe amaphathi amaningi abe namabizo awo. Ngakunjalo-ke iphathi yiphi layiphi izafaka ngaphi amakhandideti kwenzela ukuthi singancintisanisoti. So aziyo into elula, into enzimanyana, kodwa isikhathi singathi siyahamba kodwa asimanga ukukhampena. Amaphathi wonke ayakhampena, iqualithi ngingayiphumelele kuzahlelwa ukuthi hayi kuleyisi sigaba kulindawo lapho iphathi le yenza so. So okuhluphayo ngokuthi aseleyo okusalayo khona okuvumelana into ezinjengazolezo.
Khona kuliqiniso na ukubana uNkosikazi Mjuru layo uthi ufuna ukuthi akhokhele umanyano lo okungaba ngenye yembangela yokuthi kungabi lo manyano?
umama uJuri nokumazi kwami nokumazi kwephithini njenge-MPP azange ethi siya kukhwalishini wathi siyakhokhela ikhwalishini wathi funa ukubambanisa abantu bezimbabwe bengabe bekhona engxenye abanye abantu bona bafuna ukukhokhela leyo ikhwalishini kodwa akumelanga kumele kuvunyelwana amaphathi wonke yena la kukhwalishini iyaza-ke iphathi eyodwa ithi mina enevuma ukukhokhela ngumuntu eyedwa ethi nevuma ukukhokhela kuyivumelane sonke okwakhathesi akukafiki esihlangeni kothi esingabangisani ukuthi mbani ozakhokhela okokuqala kuqathele kumanyanisa amakhathi kodwa umJuri njengokumazi kwami hhayi asiwomuntu engathi mina uyisihwaba mvula ikhulu yimuntu nje okhangeleleyo ukuthi into ilungele abantu kungabe bekhona abanye engeke bayethe njalo kodwa hhayi yena okwakhe kazakhathe njalo lo wathi la emgcameni kazakakuthule
Lo-ke ngumnumzana Methusele Moyo esinye sezikhulumeli zebandla le-National People's Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC kwaBulawayo. Isitolo se-KFC sibikwa siqatshe abantu abavela phandle kwaBulawayo okucunule abanye. Kisizwe imbono yomkhokheli welinye lamabandla acunulwe yilesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande okhulumayo ngumqondisi Moyo umongameli wemthwakazi Public Party. Kuliqiniso-ke ukuthi i-KFC bakhe indawo yabo yebhizinisi laphana e-Bradfield ithenda yokwakhala indawo bayipha abantu abavelele eHarare njengoba kuvele kungumkhubo wabo isikhathi sonke ukuthi ama-tenders e-business siyawaphiwa abantu bakithi ngapha kwele mandebeleni kuphiwa abantu beHarare khonale kubabanjalo njengoba siwasinto zonke zelizwe lezimbabwe zibasiswa khona ngale kungakhathalekile ukuthi abantu bavela kuphi umkhono welizwe so-ke le i-tender-ke ngokunjalo bayiphe abantu abavela eHarare kanti labazasebenza phakathi kwayo leyi restaurant i-KFC sebeqhatshiwe futhi njalo ngokunjalo bevela khona leHarare bangaqhathi abantu bakithi khonapha kobulawayo kuwayo lasemandebeleni
manje njengebandla kukhona yini amanyathelo lizawathatha
siyabonga baba amanyathelo akhona njalo sizama ukusebenzisana lezinye inhlanganiso ezizwisisa kakhulu i-agenda yabantu bakomthwakazi kanti abazwisa futhi nangendaba ye-1979 Green Plan ukuthi kulotshiwe phansi ukuthi abantu emathekeleleni kumele bangatholi amathuba emisebenzi amabhizimusi lakho konke so siyalwisa ngamandla okuxoxa abantu ukuthi basukume kusasa njengalokhu kuthiwa i-KFC le iyavulwa baye khona ngale labo bayelayinela imisebenzi okuzasenza ukuthi abantu beHarare laba sithi ukuthi hhayi kababisele khona le kibo kuqhathwa abantu bakithi lapha emkhonweni wemandebeleni ngoba sinanzelela ukuthi thina abantu bakithi ngapha emikhono emandebeleni abasuki bayixokozela eHarare nxa kuvula indawo zemisebenzi akulabantu bakithi abasuka lapha bethwelwe ngamaroli kumbe amabhasi besiyasebenzela khonale kodwa kuyasidanisa ukuthi bona bayaletha abantu babo khona ngale belanda ukuzothathela abantu bakithi imisebenzi abona uzakhumbula ukuthi sike saba lohlupho olunjalo futhi ngomnyaka ka-2013 lapho abazagcina besibophe khona lapho izesa eyayiqhathe khona abantu abangu-520 besuka eHarare ukuzoquma izihlahla khonapha emkhonweni wemandebeleni
Alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafowe mbula
Ngiyalamukela kuhlelo lwezemaphandleni igama onguNtungamile Nkomo Lamhlanje ngixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo njalo sikhangela ukunakekelwa kwezifuyo ngalesi sikhathi. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Ngiyabonga Ntungamile, ngibingelela abalaleli bakho.
Izifuyo ngalesi sikhathi somnyaka zinakekelwa njani?
Kulezinto okufanele zenziwe umnyaka wonke and into yokuqala yokuthi inkomo kufanele kumbe izifuyo especially inkomo kufanele zidibhiswe ngalesi sikhathi ngoba utshani bunengi umkhazi usesekhona ngakho-ke thina siyasixwayisa ukuthi at least kanye every 2 weeks kufanele inkomo zidibhe and nxa sesuka sesiya esikhatini sehlobo ikho lapho esabe sifuna ukuthi inkomo ngazi yadipa apho siviki lonke kodwa kathesi kanye ngemva kwamaviki amabili kungasiza ukuthi abantu bedipise okwesibili siyazi ukuthi izifuyo kufanele zithole ivaccination ivaccination esizabe siyabe sizama ukukwenza ukuthi sivimbe ukuthi ingathatha umkhuhlane so zikhona akhona kama vaccination ofanele ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka inkomo zethu kufanele ziwathole so ke siyaxwayisa ukuthi abantu baye kobo veterinary ukuthi bathole ukuthi ngalesi sikhathi ngendawo ngendawo yiwaphi ama vaccination ofanele ukuthi bawathole
ukukhona yipi imikhuhlane evama ukuhlasela izifuyo ngalesi sikhathi okumele abalimi bayihlabele izifuyo zabo
into ekhona ukuthi umnyaka nje wonke silalokho sithi ngama tick-borne disease and ngokuningi bayo kulabo liver fluke especially mawukhangelele into esifana nalezimvu lembuzi kwesokusiba khona ke eminye imikhuhlane efana labo lumpy skin kube khona imikhuhlane efana labo kota ivo ngeminye ke imikhuhlane esixwayisa ukuthi abantu bayitholele i-vaccination kodwa ngaphezu kwalokho ngoba utshani osobukhona manje egangeni utshani lobo bungasela ukudla okuneke so ke enye into esiyayisithi abantu bayenze ngalesi sikhathi ukuthi bathole lokho esithi i-leak i-leak kuyabe kuyisigaqa nje esilabo sawudo lani okwenze lokuthi ukudla inkomo okufanele ukuthi ngazi yakuthola utshani obuluhlaza ubuthole ku-leak so siyaxwayisa ke ukuthi abantu babe le-winter leak ngaphezu kwe-winter leak utshani siyasixwayise njalo ukuthi ikhona indlela abantu esiyasifisithi bona behlanganise ikutshani babo labo molasses baphinde befake u-urea ukuthi especially lezi nkomo ezisikazi ezingabe sezimithi zithole ukudla okweneleyo
esikhathini esiningi ubabankomo sisuka sikhangele inkomo ikakhulu sikhohlwe ngezinye izifuyo abalimi labo basuka bakhohlwe ngezinye izifuyo ezifana lembuzi zona zinakekelwa njani
imbuzi isikhathi esilukhuni kakhulu embuzini isikhathi sezulu ngoba zilokuhlaselwa kakhulu emasondweni ukuthi ziyangena imkhaza and imkhaza ibolise amalokhuzeni amasondo so ngenye into ukuthi abantu siyaxwayisa ukuthi esibayeni lapho ezingena khona kule footpath eyiyona esizayo ukuthi zingahlaselwa umkhuhlane wenyawo kodwa phela lazo imbuzi zilama vaccination okufanele ziwathole and njalo ziyasupplimentwa mina ngitheke ngixoxa lamajaha engisebenza lawo ayiwona ngibhinele zami kanye ngalesi sikhathi sokuyisikhathi sokuthi sesikhetha futhi intondolo esesingazithengisa ngoba ziphuma emahlangeni zinhle zile weight enhle so sokuyisikhathi sokuthi sithengise sihafule umhlambi ukwenzela ukuthi nxa sesingena ebusikeni obu between manje nabo October lapho ukudla kuyabe kusilela khona singabi lezi fuyo eziningi kakhulu ezenza ukuthi zigcine ziswele ukudla
kuphoselwa ukugcina mlimi ubaxwayisa abadala
I think it is lami lokugcina ukuthi siyasikhale kwelakithi ikakhulu emathebelele ukuthi hayi thina izulu liyasilela kodwa uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe wasinika umhlaba olamadlela amahle wezifuyo asithathe ke ukulima izifuyo sikwenze kube ibhizinisi enkulu kodwa ukuze lokho sikwenze kufanele sihlele kahle into zethu sizathola ukuthi kuzaba into esiphilisayo njalo ethuthukisa isigaba sakithi
hayi siyabonga baba uNkomo bekukuhle ukuba lawe kuhlela
ngiyabonga kakhulu intengane
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomlimi umnumzana Mandla Nkomo asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo uNtungami Linkomo
Hayi siyabonga Ntungamili kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Believe Gawule isiphatha amandla sebandla lezanu PF sixoxa ngesigaba secholocho Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Yebo
yeah, ngoba yi ungasitshela ukuthi umi njani umumo ngapho echolocho nxa sikhangele ezendlala lokunye okunjalo
Soloto lapha okwalonyaka kuyikuthi gande sesilandele ukuthi izulu linile okwanyaka lo odlule wedlule izibinile sibili kodwa kunayezulu lapha izulu lapha liningi kakhulu okuba okuze kwagcina sokubangile ukuthi abanye abantu basale bephakathi kwendlala kushiya ngendawo abakizo indawo lezi abalima kuzo ezinye zingamahlabathi ezinye zizidaka laba abangane basezidakeni hayi batholile mbijana kodwa laba abanye basemahlabathini lendaweni ezinjalo emhlabathini leminye esimdala lapho abalima khona esimdala hayi baphakathi bazaba phakathi kwendlala ngathi abala abatholanga lutho konabo ngokunjalo kodwa besesikhangela njalo ukuthi amanzi lawo kube kungcono lo nyaka amanzi akhona sibili okokuthi lanxa ezaphela nje azaphelela abantu bazaba nesikhathi esifitshane sokudinga amanzi ngoba amadamu la ayimancane ngalo ukuthi angamadamu amakhulu njalo amadamu amanye asuke adabuka anjeabo kudaliya lamanye amadamu nje asazangathola amanzi ngokuthi imifula yakhona leyana ethola kiyo seyagqibeleka kungayisikho lokhu amanzi aluba silawo silokweneleyo ukuthi besiyathenda sibili leli nyaka
kule muli lezana ezike zahlala enkambeni ebiyakhelwe labo abadilizelwa izindlu kuhamba njani okwakathesa
imuli lezana ezalabana abadilekelwa izindlu okwakathesa iningi labo ngathi bonke sebesusiwe lapho kade bekhona sebehanjiswe endaweni lapho abahlaliswe khona butsha endaweni ibizana indawo yakotshino leyana kuhambe nje befakwa izidale kulandela umgwaqo wakostepha nalwana bahambe befakwa kubedingela izindawo khonaphana okwakathesa sebekhisa yakhelwe izambuzi sobenikelwe kwamatende nje kokuhlala khonaphana kodwa kukhanya kulo hlelo lukahulumende oluyoluqhubekayo ukuthi kuzamele bakhelwe izindlu okwakathesa sebebhona ngale ke endaweni naleyo nabantwana sebehamba khonapha esikolo senisane sechino njalo siyakhiwa isikolo senisane siyakhuliswa ukuthi senelise ukubamba inano labantwana laba sebekhona kathesi ngaleso sikhathi
nxa sikhangele ezombusazwe kuhamba njani sebeqalisile yini ukukhankasa abafuna ukuncintisa ukhetho
siyababona nje sebeqalisile ukukhankasa ngiyabona nje babhotabhota ikakhulu ngingananzelela ensukwini ezedluleyo bengibona sibika MDCT laba behamba besenza imihlangano yabo lamanye amaphathi la lawo amanye nje lawo uzokuthi abakhona babonakele labo bomjulu uzokuthi ababonakele labhala lapha kodwa engike ngababona sibili abe-MDCT kade besenza imihlangano yabo endaweni ezijiyeneyo so ukuthi asebeqalisile nje babhotabhota nje abantu phakathi kwezigaba bayafithikijima sibili kuyakhanya ukuthi kukhona okwenziwa okwenzakalayo kukhona okwenziwa
nxa sikhangele isigaba secholocho sizwa kuthiwa ngesinye sezigaba esingani sike sathola uncedo komeli omela icholocho edalele ephalamende umnumzana Jonathan Moyo kuliqiniso yini lo
ikakhulu esigabeni sethu ngapha kube kwabakhona usizo sibili oluyoluthile lapha ubaba uminister abekade ezama khona ukuthi alwisele ukuthi abantu bathole ukudla ngokunjalo abantu sibili batholile ukudla abanye batholile ukudla sibili ngazikwazise ezigabeni khona ngale kakhulu i-constituency yakhe etholotho north hayi batholile sibili kade ubelokhu bazamela sibili kakhulu ukuthi bathole ukudla abantu kusukela isikhathi senisana izinto zingani ziyahlupha ukudla kusilela phakathi abantu bephakathi kwendlala njalo kulokunye okwenzakeleyo kakhulu laye alwise ngakho alwise kakhulu ucelele uhulumende ukuthola usizo ukuthola usizo olunjengokuthi labana abantu abaphakathi kwama-flat khona ngale labana ebatholela izinto ezinjengokuthi ezivelela kuhulumende kungakhona ukuthi abantu bazebezacela bakhe ama-toilet kwakuyinto ezinjengakhona i-building ithilini naliyana konke ngathi ulwisile kucelele uhulumende nguye uminister Jonathan Moyo kade lisa izinto lezo zibuye kuconstituency
wena ke uzancintisa yini kukhetho
mina ngijayele ukuthi nginyamazana leyana engani kwesinye isikhathi izinto lezi zokuthi ngiza kangilazi ngiyangilalela ukuthi abantu bona bathini lokuthi abantu bafuna ukunginika msebenzi bani ikakhulu loko yiko ngikuqaphela njalo kwesikhathi mina ngishiyelwana umuntu o-empo ungena ntoni engakhaniyo icela uhlelo olungacaciyo hayi lokwana avele nganzaka ngidliwe futhi kwi-election njalo ngimuntu enti ngingakhangela okwakathesi ma ngikhangela umumo wezinto ngihamba labantu njalo ngilalela labantu kathesi ngihleli phakathi kwabantu nje ngilalela abantu abakukhulumayo ngethana labantu isikhathi sizafika kodwa ngizacross i-bridge nxa sengifikile kilo angilicross ingakafiki lokwa angifuni ukwenza ingozi enjengayenaleyo so ngokunjalo-ke mina ngiyinyamazana engeke ngizisuse kupolitics kodwa-ke ngikhona khonaphana gande into yakuthembisa futhi gande ukuthi ngiyalalela ukuthi abantu bathini kuyongathe ngisesishukuma sengisenza ngiyabe senza into eqondileyo ngoba ngiyabe senza into efunwa ngabantu
okwakathesi ukweliphi bandla
akethi ngiku Zanu PF sengaphenduka ebandleni lami Zanu PF ibandlalana lami ngixotshile ngikathi njalo sengithebile bangene vetha sengibu executive ye province sengimember ye province ye Matabeleland North province
isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngivalelisa abalaleli ngisithi balaleli kusho ukuthi njengoba lokunikana lombono lami bonga kakhulu abantu betsholotsho ngenhlelo ezikhona zinengihlelo esizazenza ngesikhathi esilandelayo aluba singabe sithintana emsakazweni sizabe sithintanani kwenza ukuthi sazisane ngenhlelo ezilandelayo ezidabeni
hayi siyabonga
ngiyabonga
okay bye bye lo ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sevandla lezane PF ohlala eTsholotsho ebesiqoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz
okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zika sithandekile emhlanga
yalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga lamuhla sicubungula ukuthi umkhankaso wokukhuthaza abesifazana ukuthi bavote ngomnyaka ozayo owe She Votes uqhubeka kanjani sixoxa lo nkosikazi Lucia Mativenga umgcini sihlalo webandla le People's Democratic Party iPDP siyakwamukela kuhlelo
Ngiyabonga, salibonani balaleli.
Selingaphi ngomkhankaso we She Votes selokhu la usungulayo lingabesifazana abangamalunga amabandla chiyeni.
Okwamanje sesingene kuhlelo lapho esihamba kuma provinces sisiyabuthanisa omama abangu-10 pe political party. Silamabandla angu-11 akhona embuthanweni wethu. So kuthi ukuthi sabe sile 110 women sesayenza iHarare with those 10 women per party siyaba instructor ukuthi bahambe bayelungisa omunye lamunye amabizo akhe angu-100 so siyakwenza lokho sisenza ilunch kumbe umbuthano nje umfitshane ongaqedi noma 2 hours so sesayenza iHarare kathesi sesizangena kwamanye amaprovince asikabi le program emqotho ukuthi iprovince elandelayo yiphi ngoba okuningi kuhambelana ngokuthi sabe silakho yini izinto zakhona ezokusebenzisa like imali zokuhaya lapho esihlangana khona lalokho
amabizo lawa alikhulu okumele bawaqoqe ngezigaba ngezigaba ngawani
amabizo lawa sikhangelele ukuthi abe ngamabizo abantu abesifazane abadala labancane ngabe khona abayi-18 years and above so esikwenzayo kathesi silama-coordinator a-coordinatayo these 110 women per province ukuthi babone ukuthi sebefike ngaphi ngokuqoqa amabizo abo saba lo mhlangano lo 2 weeks ago okwamanje abanye sebefike ku-97 names and 4 numbers abanye sebesithi 100 vele sidlulile abadlulisayo siyawavumela lapho ukwenzela ukuthi laba abantu abayi-100 sebengama-networks thina singazuza i-information sinikeze lo olabantu bakhe-100 abanikezelayo bonke bangu-100 i-information particularly i-information yokuhamba ukuthi siye-register
ye kodwa alilanxaki na lalabo abathi abalancwadi zokuzalwa ngakho abalazithupha ngakho abanyeke babhalisa ukuvota ngoba siyasibone kungolunye udaba oluhluphayo kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu imathebelele
it's not even ezigabeni abafazi in general abantu abangomama amaphepha wona lawo ayabahlupa kukhona esizamele sihlale phansi lama organizations asebenza konoko uyabona ukuthi kathesi noma even khona kuyanokade kuhlupho kokuthi i-proof of residence lani besilokhu silwisana lakho esikwenzayo is taking one thing at a time ngeke sakulisa konke ndawonye but sesihlangane lakho khonoko ukuthi kulabo mama abale challenge yokuzuza ama-documents and lama-surveys aseyenziwe ayasitshengisela ukuthi omama basemadorobheni amanamba zabo okubhalisa ukuvota aphansi kulalawo abomama basemaphandleni so yonke ama-research wona lawo silawo lo mhlangano omkhulu lapho esihlangana khona thina sengiso ukuthi sikhangele iprogram yethu ukuthi sihambisa njani nalokho kwamaphepha ukuthi singathi sicoordinate kumbe sibe le network kumbe sithi how can we reach out to organizations which can help women ukuthi bathole lawo maphepha.
Leyo balaleli ibingxoxo lo nkosikazi Lucia Mativenga umgcinisihlalo webandla le-PDP. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile ube lelanga elihle.
We'll be right back.
indoda yomnikazi ingoma emnandi ingoma kaSamantha Mazivisa ingoma yohlobo lweGqom isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi lokhu obukhangelelwe kuba yikho sekuqhamuke inkulumo phezu kokugqatshwa kwezisebenzi zeKFC kobulawayo silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com igama uChris Gande lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.